Chiripo ndezvekuti muzvikoro umu mamuka bokoshindi, varairidzi vane kushushikana kwakanyanya nekuti utungamiri hwekuMinistry of Education wauya wauya nemadhazana akawandisa. Zviripo ndezvekuti patofamba shoko nepaka muzvikoro kuti varairidzi vese vanofanira kunge vaine maths nescience. Hazvina mhosva kuti ticha anotichashona kana kuti anoticha divinity. Ende chiri kurwadza vanhu ndechekuti toita here zvekuti vanhu vese vanotichitona vari kupasisa vana maths nescience vane makore akawanda vadzidzicha vari kuzvida kuti vagozonzi vadini. Panofanira kunzi kubva iye zvino hatitori ticha asina maths nescience. Ndo zvinhu zvinoonekwa zvichinzi kune vanhu vane njere vanzwisisa zvinhu ndomaitirwazvo. Kwete izvi zvaakuitwa zvinenge zvine kutyidzirana.
Chii chaita kuti hurumende inge ichitora danho irori?
Vanhu vandinoona sekunonzi vari kuda kumhanya nenguva, vomhanya vachiita zvinhu zvisizvo. Asi vanotaura pachirungu vanoti speed and direction are two different things. Kureva izvokuti kuziva kwauri kuenda nemamhanyiro auri kuita zvakasiyana. Nekusangwara kwedu kwandiko ivava taakutovagruma kuti vatize vaende kuBotswana, vaende kuSouth Africa, kunova ndokwavanonzi mamaths nemascience teachers ari kudiwa. Handioni paine chikonzero nekuti tine matraining colleges akawandisa. Ngavatraine vana vanyowani vari kupinda voita emphasis yavo kuti toita maths nescience. Hatingachinji Zimbabwe kuti tive Japan kana Indonesia kana Korea inenge ine mbiri mukuprodusa zvine.
Matanho apa hamuri kuurongawo kutora ekupikisana nenyaya idzi?
Iye zvino takamirira president Mugabe kuti vadzoke kwavakaenda. Vadzoka tiri kuvanyorera tsamba yekukumbira kusangana navo nekuti ndivo vakaapoinda vanhu variko ava. Nekuti takambozviita rimwe gore ratakaona kuti vachigwedere vanga vaakurasisa nyika. Tikakumbira vamugabe kuti vabvise vachigwedere. Nepamutano sekuti takanga taona kuti rodzi yataifamba handiyo. Apa tiri kukumbirawo tione vamugabe kuti tivaratidzewo kuti zvinhu zvavaita vachitungamirira nyika tikasvika paunyanzvi neumhizha watinawo 36 years muAfrica hapana anotichallenja. Tozoti zvinhu izvozvo tozvichinja here negore rimwe chete? Isusu sevana veZimbabwe vari kusapota Zimaset iyo yavakaunza, tiri kuona sekuti apa taakudzorerwa kumashure.